Vachitaura Harare nhasi, vamalava vati gore rapfuura matare ange asingashande kwemwedzi mitanhatu nekuda kwekuvharwa kwainge kwakaitwa nyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vati panguva iyi pane nyaya shomanana dzainzikwa mumatare uye vanhu vakawanda vaitadza kuenda kumatare. Vati izvi zvakakanganisa zvikuru kushanda kwematare ese munyika, izvo zvakaita kuti matare anzwe nyaya shoma pane dzaifanira kutonga. Vati dare repamusorosoro rakapedza nyaya makumi maviri neina chete muna 2021 kana zvichienzaniswa nenyaya makumi mana nenhatu dzarakatonga muna 2020. Dare reSupreme Court rakatonga nyaya mazana matanhatu negumi nepfumbamwe kana zvichienzaniswa nenyaya mazana manomwe nemakumi masere nesere dzayakanzwa muna 2020. Vamalava vatiwo nyaya dzakamhangarwa kucriminal court dzakadzikira muna 2021 kana zvichienzaniswa nedzakamhangarwa muna 2020. 2021 pane nyaya zviuru makumi anomwe nezvishanu nemazana maviri nemakumi mana neimwe dzakakwidzwa kucriminal court kana zvichienzaniswa nenyaya zviuru makumi anomwe nezvinomwe nemakumi matatu neimwe dzakamhangarwa muna 2020. Vati izvi zvinobudisa pachena kuti matare ese ave kufanira kushandisa michina yechizvino zvino kuti nyaya dzirambe dzichimhangarwa nekutongwa kunyange nyika ikavharwa senzira yekudzivirira covid-19.
This negative impact fortifies the choice of the theme for the current legal year and the message that judiciaries have no option but to embrace technology.
Matano akatorwa kudzivirira kupararira kwecovid-19 akavhiriga mashandire ematare, uye izvi zvinosimbisa dingindira redu rekuti matare anofanira kushandisa mishina yechizvino zvino mukuita basa rawo.
Vati commission inoona nezvekushanda kwematare yeJudicial Services Commission yatove neurongwa hwekushandisa maICTs kuvandudza mashandiro ematare. Vati chirongwa ichi chichabatanidza padande mutande matare ese dzimhosva munyika, uyewo chichabatanidza matare nemagweta, mapurisa, majere, National Prosecuting Authority, Attorney General, Zimbabwe Anti-Corruption Commission navose vane chekuita nematare. Vatiwo izvi zvicharerutsa nekuderedza uori sezvo zvichireva kuti zvinhu zvese zvinenge zvave kuitwa pajekerere. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano remagweta munyika, Amai Rumbidzai Matambo, vaudza Studio 7 kuti vanotambira shanduko yave kuunzwa kumatare vachiti zvichaita kuti varambe vachishanda kunyange pakaita dambudziko rinoita kuti matare avharwe.
Takaita zvemanzi tisingakwanisi kuita basa redu, tisingakwanisi kumiririra vanhu vanenge vaine nyaya dzavoenda kumatare. Saka kana kwakuya ICT yakuita kuti nyange pakazoita zvimwe zvimhingamupinyu zvingauye pamberi apa, toziva kuti tinokwanisa kuenderera mberi nebasa redu ende tichikwanisa kubatsira veruzhinji vanenge vakamira kumirira.
Izvi zvatsinirwawo nerimwe gweta rekuvulawayo vaBruce Masambu, avo vati Zimbabwe yange yasarira kumashure.
E-filing i-system yakanaka, tiri kuona iri kugamuchirwa kune nyika dzakawanda wanda. Munoti achitozoona here uchitoti isu tasarira, especially panyaya yecovid-19 iyi. Mune muchionoti mamwe dzimwe nyika waita mavirtual sittings, munoti hatisingakwanisi kumaita because hatina system yacho. Saka kuvapo kwayo chinhu chakanaka.
Gweta zvakare vari mudzidzisi wemutemo paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Lovemore Maduku vatiwo kushandisa mishina yechizvino zvino mumatare kucharerusa basa kumagweta nematongi. Vamalava vatiwo zvinhu zvange zvakaoma muna 2021, uye JSC yakarasikirwa nevashandi makumi masere nevasere uye gumi nevasere vari mamagistrate. Vati vanhu ava vaichema nyaya dzemihoro iri pasi. Vati kushomeka kwemari nderimwe dambudziko ravakasangana naro muna 2021, uye hurumende inofanira kuvapa mari yakakwana kuitira kuti vasarambe vachipemha kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira. Vamalava havana zvavataura pamusoro penyaya yavo yakamutsa mutauro mushure mekunge vawedzerwa nguva pabasa nemutungamiri wenyika zvichitevera kupaswa kweconstitutional amendment number 2. Asi vamaDuku vati nyaya iyi yakakosha, uye vanoona sekuti vamalava dai vataura nyaya iyi nhasi.
Ndinoona kunge vaifanira kunge vachitaura panyaya yatara kuvapwemba kukaita majaji manyowani, vaifanira kunge vataurawo nyaya yekuti ivo vakazvikuva zvimwe paifeti kunyanzwi nevakaenda kukoti. Ndo ndinonzi rule of law zvaiitwa gore rapera, kuti vanhu vangoziva kuti hapana chinovanzwa, hapana chisingataurike, vaifanira kunge vataura nezvo.
Mukuru weHuman Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaudza Studio 7 kuti havana kushamiswa nezvaitwa navamalava zvekusataura pamusoro penyaya yavo vachiti izvi hazvirape chimiro chakanaka.
nekuti vanhu vazhinji vakatarisa Chief Justice vachipa update iyoyo, voregera kutaura nyaya iyoyo. Vanoona Chief Justice vasina yatingati legitimacy kuti vange vakagara pachigaro ichocho vachitaura zvavanotaura.
Zvichakadai, matare High Court avhurwa zviri pamutemo kuvulawayo Mutare neChinoyi. Mutevedzerwa wamalava amai Elizabeth Bounza ndivo vavhura kuvulawayo Justice Rita Makarao vakavhura kwaMutare. Vachitaura kuChinoyi, mukuru wevatongi vedare High Court Justice Mary Zimbadube vati dare repamusoro muChinoyi richanzwa nyaya dzinosvika 63 kusanganisira nyaya dzekuponda 10. Dare reHigh Court riri kutanga kushanda kuChinoyi gore rino pasi pechirongwa chekuti dare iri ringe riri mumatunhu ese munyika. Justice Malava vati JSC yakatodoma mutongi achange achishandira kuChinoyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.